tikaona zvekare mutungamiri wekuBrazil vachitaura kumusangano uyu vachiteverwa nemutungamiri wemuno muAmerica vaJoe Biden, avo vabata nyaya dzakasiyana siyana dzakatarisana nenyika dzepasi rese.
Ndedzipi dzimwe dzenyaya dzavabata taboka muchidimbu?
Nyaya idzi dzinosanganisira nyaya dzehondo, vachitarisa hondo iri kuitika kuUkraine uko kwakapindirawo Russia, vakatarisa zvekare hondo iri kuitika kuGaza pakati peIsrael neveuto reHamas iro rakatanga hondo iyi apo pavakapindawo muIsrael vachipinda vachiuraya vanhu vanopfuura 1200.
Veruzhinji vochitarisira zvipi kuenda mberi mangwana?
Mangwana musangano uyu uchange uchienderera mberi kusvika musi wechishanu, asi vaBiden vataura zvekare nezvenyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira zvakare mamiriro ekunze, climate change. Tiri kuziva kuti muZimbabwe pane dambudziko ririko renzara nekuda kwemiriro ekunze, mvura isina kunaya nekuda kweclimate change.
Pane pavabata nyaya yekuzvipira kweAmerica kubatsira munzara, panzi kudini ipapapo?
America iri kuzvipira kuti inge ichibatsira nyika dzakasiyana siyana nechikafu. USAID iri kubatsira zvekare muZimbabwe nechikafu chakasiyana siyana. Tapataura zvekare nezvenyaya yehondo iriko kuSudan, vachitaura zvekare kuti vachange vachibatsira zvekare.
Veruzhinji vangade kuzivawo kuti mukana weZimbabwe kutaura uchave kuriini, vanzwewo mashoko ari kubva kuZimbabwe.
Tatarisira kuti Zimbabwe inge ichitaura kumusangano uyu, asi tinoziva kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukwanisa kuuya kuno kuNew York, asi vanhu vagurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vari pano. Takatarisira kuti ndivo vachange vachitaura kumusangano uyu. Tisiri kuziva kuti sezvo mutungamiri vasina kuuya, zuva riri kutaura Zimbabwe richachinjwa here kana kuti vaShava vachange vachitaura mangwana.